Nyaya iyo inyaya inoti netsei nekuti iyo nyaya yekunyorwa kwebumbiro remutemo yagara yaratidza kuti hurumende yembatanidzwa iyi haikwanisi kuzviitira zvinhu zvayo, haikwanisi kufambisa mabasa ayo ekuti zvinhu zvifambire mberi zvakanaka pasina kunge vachibatsiridzwa, pasina kunge vatete vachiuya vachipota vachivayananisa. Saka zvaitwa nesadhaki zvekumirira kuti second or stakeholders conference yekunyorwa kwebumbiro remutemo itange yaitwa zvakafanana nekumira parutivi wakatarisa uchimirira kuti kana zvinhu zvaipisisa wozopinda uchida kudzimura moto. Zvakaipei kugara mangoratidza kuti moto haufaniri kunge uripo? Ndosaka isusu kana kuti inini ndanga ndichiti zvaigona kunge zvava zvakatibatsira kuti iwo musangano wetroika dei wanga wakanga wakaitwa second or stakeholders conference isati yaitwa, zvaitibatsira kuitira kuti vabve vasvitsa shoko zvine mutsindo, shoko zvine chisimba kuti vana vamugabe nevamwe vavo vezanu PF vatinoziva kuti ndo vakambenge vakuvhiringidza kufamba kwechirongwa ichi kubva kwekutanga kwatapatakaona vachivhiringidza first or stakeholders conference kusvika pari zvino patanga taakuona vakuuyawo nerimwe gwaro ravo. Vaida kuti vasimbiswe nekuziviswa kuti zvakakosha kuti vanhu pavanoenda kusecond or stakeholders conference vange vachiziva ivo kuti maziso esadhaki akatarisa iyo sadhaki pachayo haisi kuzenge ichibvumira kuti vanhu vemuzimbabwe vange vachiita zvisina maturo, nyanyanya vanhu vezanu PF vange vachiita zvisina maturo zvinoita kuti basa rekunyorwa kwebumbiro remutemo risafambira mberi mune zvakanaka.
Munotiwo kudii nekuuya kwenhumwa dzavazuma kuzimbabwe pari zvino?
Anyway, chanetsa inhau yokuti nhumwa dzagara dzichingouya kudai pano nepano nhumwa yauya, kudai pano nepano nhumwa yauya. Zvange zvaakudiwa pano zvekuti iye muyananisi mukuru Mutangi Gava pachake vazuma dai vanga vari ivo vanga vauya kuZimbabwe kuti vazotaurirana nevakuru vemapato ari muhurumende yembatanidzwa, ivo vana vamugabe, vana vatsvangirai navamutambara navanwi vava.